Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri mupe mugovera kukadzi 1, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfunyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kutima kwanza kwa nesu, mchirongwa chadu cha nasi. Ini ndini jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti, esu nyesu mchirongwa chadu cha nasi. Sangandaru nomiri rava garewe mumusha wechitungwiza, rinotiri cha garapasi nekanzuru, pamsorope urongwa wayo, wekuda kuputa rushowa, kana kutima jura oro, achawani kwa haka wakwa jisiri pamtemo. Vanorwira kodzero dzevanhu vopa maonero avo padanho rakaziviswa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekuti vachaendesa kujeri reGuantanamo Bay kuCuba vanobva kunze vasina magwaro ekugara muAmerica vachasungwa vaparadzi mhosva. Muimbi Roy Nkuda kwashe kachiko uyo anozivikanwa nerekuti Oriano ofarirwa zvakanyanya nevateeri vemimhanzi zvichitevera nziyo dzake dziri kupisa pamadande mutande. Ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti richaedza kugara pasi nekanzuro yechitungwiza risati ratora matanho zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nekanzuru kuti ine urongwa hwekuti vagari vakaisa majurahoro kana ruzhova vasina kupiwa mvumo nekanzuru vazvigadzirise. Kanzuro yakapa vagari kusvika musi wa28 mwedzi uno kuti majurahoro avo ange ave pamutemo vachibhadhara madhora ekuAmerica 150 kukundikana kubhadhara mari iyi midhuri yavo yoputswa. Mukuru weChitrust muzvare Alice Kuvea vanoti sevagari vanoona sekunge kanzuro iri kuisa simba kuzvinhu zvisina basa ichikundikana kugadzirisa matambudziko yakatarisana nedhorobha ravo anosanganisira kushayikwa kwemvura nekupfachuka kwepombi dzinofambisa tsvina yemuzvimbuzi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuru yechitungwiza kana omeya asi mumwe kanzura abvuma kuStudio 7 kuti tsamba iyi ndeye chokwadi uye yakabva kukanzuru. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Kuvea.
Sevagari zvinhu zvakatikatyamadza kuona gwaro iro richiiswa mumasocial media ese maWhatsApp, maFacebook, maX nekanzuro yedu.
Makanga musina kunge manzwiwo here pfungwa dzenyu padanho iri kana kugarwa nemi pasi?
Kanzuro yedu haina kumbogara pasi nesu semastakeholders kuti vatiudze kuti pane chirongwa chakadaro chiri munzira kuuya. Chechipiri, sevagari tirikukatyamadza kuti kanzuro inokoshesa nyaya dzemajurahoro ichitadza kukoshesa kuregulariswa kana kuiswa kwedzimba dziri pamutemo dzinopfuura 55,000 muguta redu rechitungwiza. Kana iri mari yavari kuda, dzimba idzodzo dzinokwanisa kuvapa mari yekuti guta ringe richigadzirika. Dzimba dziri kugara pachena. Chechitatu ndechekuti vashandi havasi kubhadharwa. Ndivo zvekare vashandi vavari kuda kuti vapinde mumusha vachipwanya kana kuti vachibatsira kubviswa kwemajurahoro avari kuti haasi pamutemo.
Muri kureva kuti apa muzvare Kuvhea?
Zvinhu zvinokosheswa nekanzuro yedu zvatikatyamadza zvakaita seiyo nyaya yemajurahoro. Mumusha umu tine sewage iri kuyerera mudzimba, sewage haisi kugadziriswa.
Saka matanho apa hamuchatora, zvii zvamuri kukurudzira vagari kuti vaite?
Sezvandataura pekutanga,
kuti sevagari vazhinji hatisi kubvumirana nemutemo uyu saka zvinongoreva kuti 28 February vari kutaura kuti ndozuva rekugumisira kuti vari kubatswa nemutemo uyu vange vaenda kukanzuru vanobhadhara mari kana kuti vapwanya midhuri yavo hatisi kuwirirana nayo zvekare saka tati tichatanga taona kuti tataurirana nekanzuru togara pasi tonzwisisa neizvozvo tiri kumbokurukura nevatakatuma makanselas kana zvarambisisa tonzwa vemutemo kuti tochiita sei sevagari 28 wacho asati asvika
ava vanga vari mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vachitaura vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti danho rehurumende yavaDonald Trump rekuendesa kujeri reGuantanamo Bay riri kuCuba vanobva kune dzimwe nyika vasina magwaro ekugara muAmerica vanenge vabatwa vaparadzi mhosva harina kodzero dzevanhu dzarinotyora. VaTrump nechitatu vakazivisa nezveurongwa uhu pavaisaina mutemo weLake and Rail Act uyo unosungira gurukota rezvemukati menyika muAmerica kuisa muusungwa vanobva kune dzimwe nyika vanenge vasungwa mushure mekupara mhosva dzinosanganisira Cuba kana zvimwe. Jeri iri riri kuchengeterwa vanopfurikidza mwero. Masangano anorwira kodzero dzevanhu agara zvavo achiti jeri reGuantanamo Bay mucherechedzo wekuti America haichengetedzi kodzero dzevanhu sezvo vasungwa vakawanda vachinzi vaichengetedzwako vasina kupomerwa mhosva kana kutongwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasie nezvenyaya iyi.
Pane zvino hatikati pangave pane kutyorwa kwekodzero because uyu mutemo uyu wakabva nekucongress saka ndiwo watove mutemo wemuAmerica. Saka kutyorwa kwekodzero inenge yanyaya yekuti mutemo wacho paunenge wakuchiimplementwa uchaimplementwa here vachiita so into consideration dzimwewo kodzero dzinosanganisirawo kuti munhu anokwanisa kuva ane right ye yatingati pamutemo due process. Saka izvi zvindo zvinhu zvatofudza kuti maybe zvinokwanisa kuve zvichizooneka pamberi apa kuti mutemo uyu pauchazoimplementwa ungave uchiimplementwa zvakadii ende uyezve kungave kune dzimwewo kodzero here dzingave dzichityorwa panenge pachi
mutemo wakajeka uchinzwisisika uyu vaMasie.
Uyu mutemo uyu watove mutemo muAmerica ende mutemo uyu uri kutaura zvinhu zviri clear zvokuti kana usina mapepa wakapara mhosva ndo panofanira kubatswa kana usina mapepa wakapara mhosva ende mhosva dzacho dzirimo mumutemo iwowo dziri kutaurwa marights ako kana kuti unosungwa uchienzwawo kuchizarira sezviri kutaurwa.
Asi mutemo uyu unokwanisa here kunge uchipikiswa kumatare edzimhosva?
Pachidimbu yava mutemo muAmerica and ya federal law saka kuchallenja kunenge kuchizoitika ipapa apa kunenge kuchichallenja kuri kumatano ekumusoro kwakaita seSupreme Court and kana pachallengewa panenge pakuchitaurwa dzimwe nyaya dzinenge dzichibuda kutaiwa mutemo uyu unotyora dzimwe kodzero dziri mubumbiro romutemo. But hona izvi zvinenge zvichiitika apa manje ndezvekuti kana usina mapepa uri muimmigrant asina mapepa uyezve wakapara mhosva pachanetsa panenge pane very thin line yokuti pave pachiitwa maarguments anenge ari constitutional kuti uyu mutemo usagadzwe. But sezvandataura pakuimplementa mutemo uyu kune dzimwewo nyaya dzakaita senge maprocedural due processes yokuti kana munhu abatwa munhu ane kodzero dzake semunhu dzokusabatwawo zvisina kunaka zvokusaitwa torture kana zvokusabatwa zvisina hunhu.
Ava vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Vanotengesa zvinhu zvavo pamberi pezvitoro nemunzvimbo dzinoungana vanhu kumaruva vava kumanikidzwa kutora maresinesi yekutengesa zvinhu zvavo kana kuti hawkers licenses. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesa zvinhu ava kumaruva vanoti vava kubhadhariswa mari dzemaresinesi dzakasiyana siyana zvichienderana nedunhu ravanogara. asi vose vanoti kubhadhariswa kutengesa zvekudya zvakaita semichero yemusango utsine hwemhando yepamusoro-soro sezvo vari kuedza kurarama muchokwadi. Mumwe mugari ari kutengesa mango pamurombedzi ndiamai Jennifer Rusere vanoti vanowana madhora masere pazuva. Vanotiwo vanonzi vabhadhare madhora mashanu pasvondo semari yerezinesi yavanoti yakawandisa sezvo mamwe mazuva vachiwana mari shoma. Mumwe anotengesawo muriwo nemadomasi zvaanorima mubhuku rekwachiyangwa pedyo nemurombedzi vaSimon Chiyangwa vanoti kanzuru iri kuda kukohwa paisina kudyara sezvo pasina zvainoitira vanotengesa. Vanimurodi Chizhanje vanotengesa michero yenguva iyoyo nezvirimwa zvavanorima zvakaita semagaka, chibage nezvimwe kumangura. Vanotiwo madhora makumi matatu kana kuti US$30 yavanobhadhariswa pamwedzi nekanzuro yemakonde yakawandisa.
Malicense acho mapraisi atakakwira semana akanyanyisa. Even dhori regore zvaro.
Mukuru wekanzuro yeZimba Rural District Council vaEnias Chidhakwa vanoti vanobhadharisa marevenesi kuvanhu vanotengesa munzvimbo mavo kuitira kuti vawane mari yekuvandudza matunhu madiki ari munzvimbo yavo. VaChidhakwa vanoti vakapiwa mari yekuvandudza nzvimbo kana kuti devolution funds inoita zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri emari yemunyika kana kuti 622,200 VIG. Vanoti mari iyi zvikamu zvitanhatu kubva muzana pamari yavainge vavimbiswa yavanoti ishoma zvikuru pane mabasa ose anoda kuitwa. Mukuru wekanzuro yenyaminyami kukariba vapita chinoda kufa vanoti mari dzekuvandudza matunhu dziri kuvayamura kuvaka zvikoro nemakiriniki mudunhu mavo mavanoti muchine zvikoro zvisina midhuri.
District rakasarira sere munyaya dzezvikoro nemakiriniki. Saka naizvozvo kanzuro yakawana zvichikosha kuti mari dzedevolution dzatiri kuwana kubva kugavhumendi tidziendese panyaya yekuvandudza zvikoro zvemuarea.
Asi vachinoda kufa vanoti mari iyi iri kuuya iri shoma zvekuti zvichavatorera nguva kuti vavake zvikoro zvakawanda vachiti gore rapera vakapiwa zvikamu zvitatu kubva muzana pamari yavainge vakavimbiswa. Munyori mubazi riri muhofisi yemutungamiri wenyika rinoona nezvebudiriro yematunhu kana kuti Secretary of Presidential Affairs and Devolution vatafadzwa muguti vanoti makanzuro anofanirwa kubhadharisa vagari nevanotengesa mari dzemarizinesi nemuchero kuitira kuti vawane mari yekusimudzira nharaunda dzavo.
Mutemo wedu ndewekuti mari inenge yakolektwa nehurumende percentage iyoyo ndo inoenda kuzo 92 local authorities asi havapuhwewo semari dzakafanana. Asi munofanira kuziva zvakare kuti hurumende izvezvi tiri kunetsana nevanhu kuti atichada vanhu vanosenzera outside yatingati outside the fiscus vanhu vasina chavanobhadhara kuhurumende.
Vagari kumaruva vanosungirwawo kubhadhara mari yemichero dhora rimwe chete rekuamerica pamunhu anenge apfuura makore gumi nemasere iyo inobhadharwa kuna sabhuku. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Aleta Muzorewa vanova ivo vari kushanda vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose panyaya yezvikoro zvavanokwanisa kuenda kunze kwenyika uyezve nemabasa. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mugatitsana nguriro kuti mabasa api amuri kubata pari zvino
basa randiri kuita zuva nezuva ndichimuka ndichirara ndere kutumidzira information kuvana vekuZimbabwe kwese kwese kwavari kuti vawane chekubatana nacho kuti upenyu hwavo hunge huchienderera mberi uye kuti vakwanisewo kuzvichengeta nekuwana basa rinovapa upenyu hwakarurama.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa iri semudzimai ari muno muAmerica muchibatsirawo vanhu pasi rose?
Ini muno muAmerica ndakauya nepamusana pekuti hurumende yeZimbabwe yakandibhadharira chikoro vachibatana neAmerica 1983. Zvese zvaifanira kunge zvakaitika pandiri zvakaitika ndakawana upenyu hwakanaka muno muAmerica. Ndiri kutambirawo kamari kanoonekera kuti ndinge ndiri munhu ari kurarama muAmerica zvakanaka. Saka ini ndachizova mugari wemuAmerica ndakaona kuti ndine mukana wokubatsirawo vamwe vanhu kuti vawane chekubata sekubatsirwa kwandakaita. Saka zvakandipawo shungu ndichiona kunetseka kunoita vanhu kuti vawane mabasa kuti vapedze chikoro kuti vangowanawo upenyu hwakarurama. Handingati ndinoda kuti zviitwe nemumwe munhu, ini ndigere ndakangotarira. Ndakaona chiri chinhu chiri mumaoko mangu wokuti ndibatsire nepandinogona napo. Ndo zvakandiita kuti ndibatewo kandima kangu kandakabata ikaka kubatsira vanhu.
Zvii chaizvo zvamunobatsira nazvo pari zvino?
Pari zvino zvakati wandei. Ndinoenda pasocial media paplatform iya inonzi LinkedIn yemaprofessionals. Ndinotsvagiridza vanenge vachiadvertisa zvinhu zvakaita mascholarships evana vanoda kuenda kuzvikoro kubvira kufirst degree kuita maPhD nemamasters. Ndinotumidzira information yakadaro. Ndichizosanganawo nezvimwe zvinobva kuUnited Nations zvinopawo kubatsira anonzi ma-non-profit organizations kumusha vanovati ma-non-governmental maNGO vanenge vachidawo kuti vaapply tumagrants netwumari dzokuti vatange maprojects avo. Ndinowanawo information iyoyo ndichiisa pamaplatforms eWhatsApp nepaFacebook naipo paLinkedIn pangu. Saka zvimwe zvandinobatsirana zvaactually now that I think about vana vari munhu vanenge vauya vacho tinoedzawo kuti vange vachirarama upenyu husina kunyanyooma nyika ino yakaoma. Saka tinoedza kuti vana ava vadzidze kuti vanoshanda sei nevamwe muzvikoro, vanobudirira sei kuti vasanya nyotambudzika kuti havazi kumba havana vanhu vasapota. Saka zvinhu zvandinosapota nazvo zvakati kuti, asi shuviriro yangu ndeyekuti vana vekuZimbabwe vange vaine chekubata pese pavari.
Vanenge vachida kushanda nemi kana kunzwa zvamuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanogona kundiwana paFacebook pangu, vanotevera zita rinoti Aleta Mujei Muzorewa. Profile yangu inoshare information dzese dzandiri kutaura idzi. Vogozondiwanawo pa WhatsApp pangu, namba yacho iri 702-245-1401. Ukaenda pa WhatsApp pangu unotambirwa nemessage inokupa ma instructions ekuti uite zvinhu zvitatu. Chekutanga kukonekta neni pa LinkedIn, chechipiri kuenda pa Facebook kuti uone zvinhu zvese zvandinenge ndichipostawo ipapo, chechitatu ndechekujoina magrupu andinawo pa WhatsApp anopa information dzeseidzo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shoma. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi muchirongwa tiri kutarisa matano ari kutorwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ekupinda munharaunda vachinzwa pfungwa dzevabereki pamwe nevarayiridzi pamusoro pemafambiro ari kuita dzidzo munyika. Tabata mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure.
Tinotenda mukoma zvakandibiri kufamba kwatiri kuita tichiita nhaurirano nevabereki nevarayiridzi tichinzwa muono wavo panyaya yedzidzo. Tikusarisa zvinhu zvakati wandei tichitarisa nyaya yelena warfare tichinzwa vabereki vazhinji vachinyunyuta kuti vakaomerwa mari dzavo hadzisi kukwana kuti vana vavo vaende kuzvikoro. Kana kuri kumamisha kumwe kune nzara yakanyanya havatorina chekudya. Wana vaya kana wasuka kushikoro, kurukusuka kusina cha kujiwa zakari. Chepiri tukona wamu wagara kumba waka wanda watu kusangana nao, wa drop out ni mduta za kupatara school fees. Kitari saonya ya mdurobe kuchiririza, nyaya ya maestra lessons kutuwabiri kwa chinji, wari kuchema kutumari ya kupatara maestra lessons ili kuwari mira wasuki igona. Wachikuru zira kutuwa ya urumende ya badara varairizi. Varairizi wachema ni ya muoro, kutumari ya wa kutambira wa ishomu, ya urumende ya wapo wa muoro, unenita kutuwa kwanisi kushanda basara wakafara. Asikune nyayazo ya nyanyo neta ye curriculum. Kwa jenji waru kuti curriculum za kungo chingu wa chingu. Na buku hachu hapana wala elizu watiti. Havana kumbo uzu kwa kuti zunye ituwa sii basari jara wapu ya renyo curriculum. Usatu kwa uzu kwa kuone kwa kuti basaracho runobatu wa sii. Uye jemari ya kusupporta kuimplementa curriculum icha. Shikoro zuri kuti hazina. Wabiriki waru kuti ndiwa ze wako badala mari ze kuti nyu curriculum ii implement. Wabiriki waru kuti waru kubadala skuwa zimyo mari ze kuti zikune shuwa kwa shunda kuituwa ni district. Kune mafunctions akasi ya nasi ya nawaru kuti wakontribute. Kwa msoro jepe kubadara ibo zizo yewana iwe ya wakara waru kutuomerwa ni kubadara kwayo. Asisi hini kichakanya nyona inyonga nyonga mu education sector iliku pupuru wanya wabere kine wara elizi pa mwishetu.
Saka jamuru kuwa na mchakuru zei mnozo jishandisa kupi uye jinozo batsira ane nzira ipi mkuandu za zizo ye mnyika.
Ungororo hii ilikuda kuti batsira kuti tuumpe evidence ya kakwana kuti tezipi jiripa ground kuti kana taku utaura ni urumeni kana tisinge chisa kama inda intervention tukunya tozia jiri pa ground chechipiri aisi ungororo che kupana na mazano ne wabereke kuti nyaya education aisi ya munhu umwe chete aisi ya amalgamated roads that you know Zimbabwe nyaya ya mwana wese we Zimbabwe mukatarisa imba inonga imba yega yega munyika itori nemwana anoenda kuchikoro so tinenge tichida kuti kana tabatsirana kugadzira masolutions tozoita chirwirangwe zvekuti ti approach vanhu vane masolutions kuti vagadzirise dzimweni dzenguva tikutosangana vane masolutions hatiri kumba tagadzirisa pamwe chete nema communities achisi yato gadzirisa pa community imomo madambudziko mamwe vanenge vaendawo madiki diki ari kusara achito gadzirika.
Muri kushanda nehurumende here muongorore amuri kuitai?
Hurumende yedu tinoshanda nayo zvakanyanya. Ingaisi zvitanda muzere asi tinoramba tichirwisa kusvika zvitanda izvozvo zvabva. Vachanzwa zvatichazvishandisa mukatarisa tine magwaro atiri kugadzira. Mamwe tikusiya pamaschool at school level ekunyunyuta kwedu nekutogadzira misangano yekutosangana nemaleaders ezvikoro kwatinenge tanzwa kuti kune dambudziko. Matambudziko achitogadzirika. Tinotora nenhaurirano dzatiri zvoita nemalocal authority. Shiva pama petition, tisigadzirisa nyaya idzidzo ku central government. Tagara tine misangano yatinomboita tinotora zvese zvatanzwa tichange tichizvishandisa imomo tinenge tane atinoti mapolicy briefs anozopa guidance kuhurumende kana ichinge yada kuteerera dzidzo yedu yenyika yosumudzirwa.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, mumwe muimbi wechidiki achiri kusimukira Roin kuda kwasheka Chiko uyo anozivikanwa nerekuti Oriano ari kufarirwa zvakanyanya nevanhu vakawanda pamasaisai esocial media nedzimbo dzake idzo dziri kuita mukurumbira zvikuru pamadandemutande nepanhepfenyuro dzakasiyana-siyana munyika. Pasimon Glovu anotipa nyaya inotevera.
Dzimbo dzaOriano dziri kuita mukurumbira pare zvino dzinosanganisira kubara mambo, makarima mupoto nekamwe kanonzi ndakuda super glue. Oriano anoti ari kufara zvikuru nedano raasvika nemimanzi yake iyo yanoti yakatangira mukuimba mukereke.
Ndokufara zvisingaiti nekuti mhanzi yangu iri kutambirika. Ndokuti ndakafambo apo neapo ndokunzwa Oriano. Ndakatosvikawo apo zvotonzwa Oriano, haiwa ndinozvitenda. Asi ndichitoriwo mudiki tichiri kutozama, tichiri kutoshingaira kuti tisimuke tisvikewo pane vamwe vakakunda kare.
Achipindura mibvunzo yevakawanda yekuti izvi rake rinoita serakarerekera kune remuimbi ane mukurumbira Ja Prezer, Oriano anoti muimbi uyu Ja Prezer ndiye akamutsa chipo chake.
Isusu takatarisa mukoma Ja Prezer munhu mukuru zvakanyanya sezvekuti chinotovawo chishuwo chedu kuti tisiko panenge vari saizvozvo. Saka kana muchinzwawo kuti izwi rangu rakarekereka, aiwa tinostenda kunzwa kwenyu, hatingadzivisi, asi vanhu vakuru vaya.
Mumwe wechidiki anofarira dzimbo dzaOriano ndiKeith Tavarwisa uyo anogara muHarare. Tavarwisa anoti anonzwa kusimudzirwa nemimhanzi yaOriano.
Oriano inini anondigonera, music yake inoti motivator isingaite, inoti dzika chiropa, chiri pano vaberekiri, pano vadiki, kozi haina zvinyadzi. Yaanogona.
Vanongora nezvemitambo vakazvimirira vachishandawo semudzidzisi wezvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAdhozobo vanoti muimbi uyu ane mikana mikuru yekusimukira nemimhanzi yake sezvo achiimba musambo unofarwa nevakawanda munyika.
Anotaura kuti ane future yekunyatsobudirira nemusic yake, nokuti munhu kuti unyatsobudirira munyika yaunoimba unofanira kuimba music inoenderana nenzvimbo yauri, inonyatsoti vanhu vanoita vakaiteerera vanonzwa kuti yes, iyi ndiyo yatingati imusic yedu. Saka ukaona sesimu yakaita sandakuda unonyatsoona kuti Oriano ari kuimba zvinonyatsoita maungira muhana dzevateereri vake vemuzimbabwe.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muNational Arts Council of Zimbabwe vaAganyabinde vanoti sangano ravo riri kugadzirira kuzoita zvirongwa zvekudzidzisa vaimbi kushandiswa kweunyanzvi hwechizvino zvino kuti vawanewo pundutso mumabasa avo.
Kudzidziswa nezvine chekuita nemashandukiro ari kuita technology yeart. Saka tiri kuti gore rino iri uyai muregister, mapromoters ngavauye varegister vachizvinyuwa malicense avo, nekuti hazvisi kuzobvumirwa kuti paitwe maevents nemapromoters asina kuregister.
Oriano uyo akaberekerwa muHarare anoti akatanga kuimba achiri mudiki muchechi anopinda apo ainge achiri kuchikoro chedzidzo yepasi. Anoti wacharamba achiimba kuchechi yaasina kuda kudora nezita, uye kambo kake kekutanga kakaburitswa muna 2019. Oriano akabatanawo nevamwe vaimbi vanosanganisira Pop 10 pakuburitsa kambo kanonzi Akunamata aku kari kufarirwawo nevakawanda. Oriano mutambi anoitawo nyambo dzekusetsa veruzhinji kunze kwezvemimhanzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Nzovu.
Vateereri, hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divira dzakarerekera. Sezvongwe yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro ye nhaudza nhasi. Sangano runomirira vagari vemumusha wechitungwiza reChitrest rinoti richagara pasi nekanzuru yechitungwiza pamusoro peurongwa hwayo hwekuda kuputsa ruzhowa kana kuti majurahoro achawanikwa akavakwa zvisina mvumo. Vanorwira kodzero dzevanhu vopamaonero avo padanho rakaziviswa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekuti vachaendesa kujeri reGuantanamo Bay kuCuba vanobva kunze vasina magwaro ekugara muAmerica vachasungwa vaparadzi mhosva. Muimbi Roin kuda kwasheka Chiko uyo anozivikanwa nerekuti Oriano ofarirwa zvakanyanya nevateereri zvichitevera nziyo dzake dziri kupisa pamadandemutande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumireiku. Tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mgela, emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 Nhlolanja 2025 noTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abakumabandla atshiyeneyo eZimbabwe bachothoza imizamo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abatsha bathi sebelahle ithemba ngekusasa yabo ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakumabandla atshiyeneyo eZimbabwe bachothoza imizamo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abakubandla lezaphu, Triple C, leMthwakazi Republic Party lamanye bathi abasekela uMnangagwa benza okufana lalokho okwakusenziwa yilabo ababethakazelela owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe owagenqula libutho ngo-2017. Abafisa ukuba uMnangagwa ahlale embusweni bathi uqhuba kuhle inhlelo zelizwe ezitshiyeneyo. Bakhona njalo abakubandlaleli abatshaya phansi ngenduku besithi uMnangagwa kasoze eqhubeke esembusweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika. Omunye wabachothoza ukwenzakala kubandla elibusayo ngumnumzana Matthew Sibanda okhokhela elinye lamacele ebandla lezaphu.
Ngikhuluma kunje nje izulu belishina, akusela mgwaqo eZimbabwe. Imoto zethu ziyafa ziwele emagodini kukhoza ama-accident, akula mithi ezibhedlela babugidi. Abantu ngikhuluma kunje bayafa ezibhedlela baswele imali yokwelatshwa, bagcine o-private doctor babacharge ama-user imali eningi abangelayo, uthole ukuthi abantu bagcina besifa. Angithi ngikhuluma kunje nje akula magetsi eZimbabwe. Ngikhuluma kunje nje ama-izinto ziyabola ema-fridgini, industry kuyabola bala. Asengikhuluma kunje nje wona lomnyaka esingene kiwo maningi amakhampani asevalile indaba yokuthi amagetsi kawakho abakwazi ukusebenza, bengakwazi ukusebenza lamatheksi lawa afakiweyo asemaningi kakhulu. Angithi asesenza abantu behluleke ukusebenza.
Ye, kodwa singathi-ke khonapho kubhubeze kambe yikho la kulwelayo khonokho nxazi ukhangelelwa ngakho.
Hayi vele akusikho lokho kwalelwa ngabantu uDlovu. Abantu malele inhlala kahle angithi. Befuna ukuthi bahlale kahle, bazibuse, babe lekhulumende ole democracy, olalela izikhalazo zabantu lembono yabantu kuboniswane. Kungabi lokuthi kulo munye othi khona yena ufuna kwenziwe kanje, engathi ngumuntu oseqhatsha abantu. Yikho kwenza ke kube lohlupho lona lolo lukhona elizweni lethu.
Soke kulungiswa njani Bobesi?
Into le ukuthi ilunge yikuthi abantu babe into eyi-one eZimbabwe, bavumelekane, abantu bayekele ukubandlululana ngemihlobo, abantu bayekele ukweyisana ukuthi lapha kulabantu abanje abaqakathekileyo kulabanye, laba abantu abaqakathekanga kulabanye. Abantu babe lomqondo ofanayo, ube eyi-one, bavumelane ngento eyi-one ukuthi lizwe lethu ukuthi liphumelele, kasenzeni kanje. Angithi makuyinto embi bathi asikhipheni into embi, sizame ukufaka into enjani eyabantu bonke beZimbabwe abaza kufaka nikani imbono efanayo.
Lo ngumnumzana Matthew Sibanda umkhokheli welinye lamacele ezaphu obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Patson Sibanda okubandla leZANU PF.
Le ndaba ka-2030 inhle ngokuba kubi kwayo, ibe mbi ngokuba nhle kwayo. Ungizwisise khona lapho. U-2030 akamangalisi, akethusi, awula constitution ongathiwa ephuliwe la. I-constitution yaso straight jacket ivele iyagotshiswa, iyamendwa njenge pasikile nje into eyenziwayo ekhandwayo iyabiloko ikhandwa ngokuya kwesikhathi yona itendezi le vele mbana wangena wasebenza nokukhanyayo uTrump nangilayeli zamuzo kasozavuma ukuthi aphume engenzanga lutho usebuya kwesibili uzafuna laye ukuthi aqhubekise phambili akumangalisi lokho nxa izanupefijilo yikho lokho abangekabavelelungele labo lokuthi basole nxa besola bangaze bazongena kuzanupf bangene bathathe iconstitution bayigaqe ukuthi bafake abantu emlonyeni ukuthi izanupf melithini nxa uthe 2030 yikho lokho
yes banda manje-ke uthiwe ngake nangu phela uyaxokozela khonapho
ubona nje uchwenga engakufuni laye lilungelo lakhe kakhulumi njengo-vice president kodwa akukhona ukuthi nxa kungu-2030 lowo akumangalisi etori akumangalisi laba be-opposition bona abangela labo president babo babhizi bayakhuluma akula president owazakalayo ukuthi ngumpongo abakhona ayenzeni beqalela ngaphi bese siloku ubumbana babe yimpumba bakwanisa ukuma njengezimbabwe njengama-citizens lawo batho abafuna ukukutsho nxa ama-citizens la azanupf layo te 2030 there's nothing wrong with that one.
Lo ngumnumzana Parsons Banda okubandla lezanupf bexoxalo Gibbs Dube we-studio 7 esesigabeni semzingane emathebelelan south intsha yesigabeni sewange ithi ayiselathemba ngekusasa yalo ngenxa yokwenzakala elizweni kakhulu kusimo somnotho oqhubeka ukugudeka kanye lezinga lokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo unokuthi abadlamini usabela lolu daba esewange
imuli umuyifisa ngingayifisa but ezilongela something engiyenzayo kunzima ngoba nabangabasi ngaze ngibe la ngizabagcina ngayo ngizabudlane la imuli yakho
la ngamazwi kajaha uLucky Moyo oleminyaka engamathumi amathathu othule siloyiso sokuthatha unkosikazi akhe lo muzi wakhe saqinile kodwa lesi siloyiso siyize nje
ngingazama nje impilo nami kodwa ngizangaba lento ebutsha kwezi khuluma ngathesi ngesofolos ngizama ukuthi ngisebenzi akuphumanga nje
osakhulayo njalo unkosikazi Ethel Mokomana oleminyaka engamathumi amabili lane uthi wathi eqeda uform 4 ngomnyaka ka-2018 wasesiyafundela umsebenzi emahoteleni eVictoria Falls kodwa lamanje isithupha sakhe lokhu esibekiwe
amboni ukuthimbi ngoba almost 2 years lokhu engajikile amaphepers amanzi alendizanzalamfoo
ngobunzima lobo untombazana lo uthi ontanga bakhe sebezithola benatha izidakamizwa abanye bekhulelwa ngesizathu sokuswela
umuntu uyakwanisa ukuswela amaphedzi uyakwanisa ukuthi esibeke ukuthi ethole amaphedzi kwesinye isikhathi umuntu uyanasekuqalisa ukubhlida and then we-find out ukuthi abantu basebekwazi esigabeni ukuthi umuntu uyana sesikhathini sekwanisa ukuba kumithiswa sezikhaya
sixoxe njalo lo mnumzana Dumsani Khumalo esimfice emavinkilini yendlovu yena osanda kuphuma esigabeni sobujaha othi uzizwa yilokwesaba ngabanawo wakhe
ninja ngaze ngiqhathwe ekampanini ukuthi kuthiwe ngiyazi iphisi sengicuthola umhlophe namhlanje abalandele emuva kwami isiwesi okunjengokuthi abantu kuzaze beyithola imisebenzi ukuthi baphume baye kutswana baphume baye esouth africa baphume kumbe baye ezambia
umnu Khumalo uthi laba khona le benza imisebenzi engelaholo elibonakalayo ebalela ukulungisa izingadi lamajaladi abaqhatshi ukusebenza ezindlini kanye lemisebenzi yokulinda emankampanini okuyikho ake yazama nyakenye kwehlula ukukwenza wabotshwa ngokusela amaphepha ekwele South Africa
abafuneki abantu bangaphandle ngale bona bathi one sibathathela amathuba emisebenzi sibathathele yonke into yabo nayo thina ngapha sihluleka ukuzilungisela kuna okhokho babo ubaba babo they came to other countries bazokuba ngama-refugees from there batraina besenza ama-training okukhulula ilizwe lizwe labo selikhululekile thina sisekele ukulungisele lizwe sesiyakwelapha.
ELeZimbabwe selele minyaka edlula amachumi amane liphakathi kwenziki yokuwa kwesisindo somnotho, ingcwethi yezithi kubangelwa inkohlakalo lobusela kuziphathamandla zikahulumende, ukunganakekelwa kukaZulu kwezamathuba emsebenzi lemfundo, kanye lokuchaphaza nje kwezemvelo ezingenza ilizwe leli likhulise umnotho, lokhu kubalela amadayimana. Uphenyo lwe-International Organization for Migration luveza ukuba ele-South Africa lodwa lilezizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezimbili 2 million. Kwele-United Kingdom kuphenyo luka-2020 kwavezwa ukuba kulezizalwane njalo ezedlula inkulungwane yekhulu 112,000 zisabalele njalo kwamanye amazwe abalisa i-Australia, Canada, America lamanye ngemizamo yokuziphilisa. Ngimele Studio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Umongameli Donald Trump ukhangelele ukuthi uza kwethula imithelo kumpahla evela eMexico leCanada kuqala ngomhlaka 1 Nhlolanja, esithi lokho kuzathuthukisa umnotho wele Melika. Kodwa njengoba okuningi kungakaziwa, ingcwethi zenotho osamabhizimusi labathengi bazama ukuzwisisa ukuthi lokhu kuzaba lomthelela bani. Umongameli Donald Trump uthele Melika liqilibezelwa ngamanye amazwe kwezokuthengiselana njalo uzinikele ukulwisana lalokho.
Imithelo iza kwenza ilizwe lethu linothe.
Umongameli Trump uxwayise amazwe angazama ukumphikisa ukuthi uzawethesa imithelo. Ingcwethi zomnotho zinemibono etshiyeneyo ngalokho.
A tariff strategy can be implemented in such a way that the cost largely falls outside the country.
Imithelo le yenelisa ukufakwa ngendlela yokuthi indleko zonke zikhokhelwe phandle kwelizwe.
Ingcwethi yezenotho mnumzana James Galbraith uthi imithelo kaTrump ilakho ukuthuthukisa amankampani eMelika. Kodwa ezinye ingcwethi zenotho zithi imithelo ilakho ukuphazamisa umnotho.
In the long run, tariffs will produce more uncertainty. From the business point of view, no business owner wants to invest in a country that might face tariffs now or in the future.
Imithelo ilakho kubangela ukungahlaliseki njalo kula somabhizinisi ofuna ukusungula ibhizinisi elizweni elilakho wetheswa imithelo kathesi kumbe kusikhathi esizayo.
Abakusolayo lokho bathi imithelo le izakhuphula intengo yempahla. Umnumzana Jonathan Ashvery owasungula inkampani yePaper Plain Coffee Company eseduze leNew York uthi iColombia ingetheswa imithelo uyabe esezakhweza intengo yekofi ayithenga kulelo.
Right now we're actually in a bit of a coffee crisis where the price of commodity coffee is at the highest it's been in
50 years. Kathesi sivele siludungu lokuthi intengo yekofi ikhuphukile. Ukufaka imithelo kuzawengeza lolu dungu.
Abasekela imithelo bathi abathengi balakho ukungaphazanyiswa imithelo le.
But
kulakho ukwenzakala njalo kodwa akutsho ukuthi sonke isikhathi kuzakwenzakala ngaleyo ndlela. Kumele ubuze ukuthi abathengisela impahla eMelika bazaphatha njani imithelo le. Balakho ukwehlisa inzuzo yabo beqhubeke bethengisa ngentengo efanayo.
Ngalesi sikhathi kukhangelelwa imithelo engetheswa eMexico leCanada, izizalwane zeMelika zimelele ukubona ukuthi lokhu kuza kuba lomthelela bani emsebenzini, kumabhizimusi kanye lakuntengo yempahla. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uJohn Fernandez, lalwethulela yimi uDaba Kancube oweStudio 7. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngosithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councilor Ntombizodwa Khumalo oka ward 23 eNkulumane njalo engumgcini sihlalo wekomitee ebona ngezempila kahle kuCouncilor yakoBulawayo.
Inhlelo ezincedisayo abantu laba baye besehluleka, izakhamizi zabe zisehluleka ukuthi zibhadale imali zesibhedlela zikhona. Avele ku kuhulumende la kuma klinika kamasipala umuntu omdala yikabhatali inhlawulo zokuthi ayekwelatshwa. Bese kusithi ke laba abanye baye besehluleka ngenxa yezinswelo ethize. Lathi njengamakhansila siyabarefera kubana bayenikwa incwadi zokuthi bancediseke belatshwe bengabhatalanga i-social development ebesiyibiza ngokuthi i-social welfare izolo. Kule ncwadi esiyibiza ngokuthi AMTO Assistant Medical Treatment Order yiyo ebayiphiwayo iyabancedisa ukuthi elatshwe kungela nhlawulo lokomnyaka longabi thenga amaphilisi ukuthi nxa ehlolwa isiya kuma x-ray isiya kuma scan iyasebenza okwe 12 months abese renewa ke kupheleni komnyaka. Kodwa ke uhlupho olusuka lube khona ukubana ezibhedlela zethu zikahulumende isikhathi esiningi okuningi okuyabe kufanele kwenzakale kuhlolweni sikhulume ngama x-ray, sikhulume ngama scan, sikhulume mhlawumbe ngokuhlolwa igazi ngokuthiyana kwalo abaye befisa ukuthi bakubone egazini. Okunye kwakhona kakwenziwa ezibhedlela zikahulumende kwenziwa kuma laboratories la angaphandle a private. Yikho kwenza nje kusuke sokungathi incwadi lezi kazibi lesisindo esikhulu kakhulu ekuletheni usizwe ebantwini laba bayebeswela imali. Uzabe yamukelwe ahlolwe bese kufaneleke ukuthi baqhubeke ngokukhangelisisa okungabe kumhlupha. Usezabuya njalo ahanjiswe kulezi inhlangothi ezizimele zodwa ezingayisizo zikahulumende. Sefanele ukuthi aye kwenziwa ama-test athile. Yikho kusuka kuhluphe khona lokusilela kwemithi esibhedlela. Uyabe sefanele njalo abuyele ama-pharmacy ayithenga kula ma-pharmacy angayisiwa sesibhedlela. Kube kanti ngabe kulungisiswa le imitshina kuyabe kusithi ngezikhathi kuthiwe ifile. Hayi, incwadi lezi bezilusizo sibili olupheleleyo kakhulu. Bezilusizo olupheleleyo kakhulu oluvela kuhulumende. Siyabe sikhuthaza njalo laba bezibhedlela ukuthi kungaze kwaba lobugilimbane ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi umtshina kawusebenzi wona usebenza. Ngoba abanye labo babesezibhedlela kodwa belabo ezabe indawo lapha abazisebenza khona ukuhlola izinto ezifananayo. Usithola ukuthi izikhathi ngezikhathi abantu bazabe bethola ukuthi imitshina uthiwa ifile kayisebenzi, hamba uye endaweni enje uyehlolwa khona. Kusikhuthaza nje ukuthi lakho hayi akube lokubaluleka kakube lokuthembeka ezibhedlela ukuze lezi ncwadi zenze abantu bathole usizo olupheleleyo.
Ukuphuma kwelizwe leMelika kumanyano weWorld Health Organization kungaba lomthelela bani kunhlelo zempilakahle?
Kuzalethu uhlupho olukhulu kakhulu kulizwe lakithi leZimbabwe nxa sikhangele ezempilakahle. Ngikhuluma ngikhangele koBulawayo, ngikhangele amaklinikhi ethu kamunisipala ukuthi besincediseka kakhulu kuma-programs athile kakhulu inhlelo eziphathelane lengculaza ye-HIV. Besincediseka kakhulu ngaphansi kwe-PEPFA. So nxa ingasekho zingasekho lezi nhlelo kuza kuba lokuhlukuluzeka kakhulu kwabahlali ekutholeni usizo. Ngikhangela kakhulu nje entweni eziphathelane lengculaza HIV, ngikhangele emikhuhlaneni ethatha amathuba ebantwini abaye behlaselwe HIV. Ngitsho le nhlelo ezokukhuthaza le mkhankaso ebisenzakala. Ukuphuma kweMelika kuzakwenza ukubana iWorld Health Organization ibe lokunzima ekuthini ibe le miphumela emihle. Yenelise ukuthi inhloso zayo lemigomo yayo yonke sekumile. Kuza kwenza kube lobunzima kakhulu ekusebenzeni.
Leyo bekuyingxoxo lo Councilor Ntombi Zodwa Khumalo ka Ward 23 eNkulumane. Njalo ongumgcini sihlalo wecommittee ebona ngezempila kahle ku Council yakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje sisenyakatho eMandebeleni eBubi District esigabeni sesiganda lapho izakhamizi ezikhala khona ngobudlova obudalwa ikakhulu ngotshekesha kumbe abemba igolide ngaphandle komthetho. Izakhamizi zithi intsha yakulindawo isiphenduke umhlambi kazelusile futhi abantu bayabulawa mahlayana nje. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Thomas Malila.
Asiphephanga endaweni yakithi kusamaqanda o ibhodlela, yiyo impilo esiyiphila laphana. Yikho silezikhalazo ukuthi nga ihulumende iyangenela sithuthuke lathi njengakwezinye indawo, ngoba lokho okwenzakala kithi angikaze ngibuze kwezinye izigaba.
Ungasipha umzekeliso ngokwenzakalayo?
There are so many cases ayenzakale esiganda, amanye ngalabo 5 years, amanye ngalabo 2 years, kodwa ayaphuma kuma radios. Ekugcineni sibona lokho kumi kunjalo. For instance, ngikhulume kulo umamazala wami wabulawa kabuhlungu, edayise inkomo yakhe, wangenelwa ngamasela ebusuku, of which kwakungamakhelwane bakhe abambulalayo. Bagamula bagamula lo mntwana, bayalahlela ebafusini. Umama watholakala emnyango wendlu elele, kungani wayedlenguliwe. Lokudlengula ngoba laba dokotela zakukhuluma ukuthi umuntu lo wabanjwa iganyavu. Kodwa lamanje lowo muntu onguye ukuthiwa wenza icala, ngokukhuluma kwabantu umuntu lo umfana lo lamanje ulokhu esenyathi. So kungakhona ba 4 years, 5 years, akabekwanga kwagetsha igodi, wayekelwa kunjalo. Kwathiwa uzibophele, nguye obulele umama lo wenza into ezinje, kodwa kuyibo abantu abahambayo abaphilayo. Lo mfana lo kakabekwa 4 years.
Ngamanye amazwi, lapha lisola amapholisa.
Asiwasoli amapholisa. Inkamba yakithi ibambe izigaba eziningi kakhulu, and njalo zisekudeni. So inkamba eyi-1 ayikhona ukuthi irule izigaba zonke lezo. Yikho besicela ukuthi uhulumende isisize namasotsha bezofaka kumbe i-tent the nearest police station ezabe incedisana namapholisa for umnyaka. Maybe kungadeda kwehle kona, njengebusuku kakuhambeki, uzwa ngehloka. Ma uganyulwa bangena ezikhwameni, bathatha amafoni, bathatha mali, bathatha yonke into. Indawo yakithi ifuna ukusetshenzwa ngamaphoyisa abehlomile.
Sibonge umnumzana Thomas Malila, isakhamuzi sesiganda. Zimbabwe. Sixoxe njalo lesinye isakhamuzi umnumzana Frank Ngwenya.
Abantwana bengadakwa, bathethisa, bayenza njani, bachaya abazali, konke lokhu ungaze sizama ukuthi kuyaripotwa, kwenziwa njani, akukhanyi. Isela kuyalibamba live lihamba lezifuyo, libona selihamba la. Silomunye indoda lapha kithi okuye wasuka from Cholocho wazodlala amadili lapha kithi, lapha bazotshontsha amadonki kithi la. Kodwa akula nto eyayenzakalayo, ngitsho izishiwo zithi ziyaphela la. Ungaze uhambe emthethweni kumbe ngale ba emaphoyiseni, basevele sebekhulumisene lamaphoyisa kudala. Njalo lezi nsuku zawuthiwa kusebenza isikali esincane, sisa ngesikali esincane phela thina ukuthi sibavele ungawoni into eziningi yabe ungazazi. Okwakho yawulokhu sizwa ubuhlungu futhelwa.
Bathi sigoqwa sisemanzi Ngwenya, lisabagoqa yini abantwana?
Sesehluleka lokubaqondisa ngesimo sokuthi ungamuthi uphambanisile. So kumele amaphoyisa edile layo wena ukuthi umtshaye njani umntwana. Lapha baba kungcolile la, kungcolile la.
Lingaphathiswa njani pho?
Lesi sifiso sibi sokuthi ngayelugale isikolo laphana kusiba lepholisi, ngakungcono kakhulu.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Besixoxa lezakhamizi zesiganda eBubi ngobudlova obudalwa ikakhulu ngotshekesha kulumango. Omkhulu wamapholisa esiganda uthe akakwazi ukukhuluma ngalolu daba. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
C
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu livikisihamba leqembu lerumba eliziviza ngokuthi Amadela Kufa, leli qembu lidabuka eLupane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo exoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Bantwagiti, okulumayo silence njongeni, odabuka endaweni yaseLupane, esigabeni saseMpho, ePanipofu noma ezamani. Kule ndima yomculo, sengihambile kodwa ngikahamba enzima, ngisase nama albums amathathu. Lokho engisalwisa, nami lokho engisaphusha. Ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayangisupporta, ngoba abantu bayangifollowa, bangithole.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Inamba zami engitholakala kuzo zithi 069 760 2188, 069 760 2188.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Kubalandeli ngingatsho nje ukuthi abaqhubeke besapota nje onke umculo njengoba nami ngena le ndima. Ngifisa nje ukuthi ngabe bayangisapota kakhulu. Yiwo amazwi engawatshiyela abalandeli, ngiyabonga.
Ngehlukani ngesikhangele ebesihamba phambili. Abakumabandla atshiyene eZimbabwe bachothoza imizamo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abatsha bathi sebelahle ithemba ngekusasa yabo ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.